Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vane chiuru chimwe chete chine makumi manomwe nevashanu 1075. Munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanokumbira ruregerero pamusoro pemashoko avakanyora paTwitter vachipomera vanachiremba mhosva yekukonzera kufa kwevakuru vakuru muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine makumi manomwe nevashanu 1075 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe 70. Vanhu mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu 326 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Makumi matanhatu nevatanhatu kwavo vari vekuMashonaland West. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana nevapfumbamwe 409. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevaviri 172 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mana nevatanhatu 146 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevatanhatu 31,646. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana masere ane makumi manomwe nevanomwe 28,877. Sangano remagweta anohwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rabatanawo nemamwe masangano emunyika pamwe nevamwe vanhu mukusoropodza mashoko akataurwa nemunyori mukuru webazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana ekuti kune vamwe vanachiremba vari kurapa varwere veCovid-19 vachitarisa kuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika. VaMangwana vakashamisa vakawanda nemusi wesvondo pavakati vanofunga kuti kufa nehuwandu kwakaita nhengo dzeZANU-PF mumazuva mashoma adarika kunoratidza kuti pana vanachiremba vari kuuraya nhengo idzi. Masangano anosanganisira reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights akaburisawo mashoko ekusoropodza mashoko avaMangwana aya. Asi vaMangwana nezuro muvhuro vakabudisa mashoko paTwitter vachikumbira ruregerero vachiti mashoko avo haarevi pamire hurumende asi kuti vaingozvitauriravo vakanangana nemumwe chiremba avakati akange asina kuratidza unyanzvi hwebasa rake pamashoko aakaburitsa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyange yazvo vaMangwana vakazokumbira ruregerero sesangano vakabatikana zvikuru nemashoko avo.
Tabatikana zvikuru nokuda kwemashoko atakaona akataurwa naVaMangwana. Tabatikana zvikuru kuti vanhu muhurumende nepozishini yavainayo vangataura zvinhu zvinoshoreka kudaro, zvinhu zvisina kufanira. Tarwadziwa nokuti ataifungidzira kuti munhu ari muhurumende yedu angataura mashoko akadaro kuti machiremba ari kuita zvakadaro. Panguva yatiri tiri panguva yekurwadziwa nechirwere checoronavhairasi, tiri panguva yekushushikana zvikuru nekurasikirwa nehama neshamwari, matimba zedu kumhuri medu kumabasa kupi nekupi saka zvinhu zvinoshoreka zvikuru zvakaifanawa mangwanani zvinhu zvakazvo zvisingambofaniri kunga zvichibuda mukanwa nemba anyone hazvinei kuti munhu anoshandira hurumende kana asingashandiri hurumende nguva yatiri nguva yekusimudzira machiremba edu inguva yekuti encourage machiremba edu inguva yekumotivate machiremba edu manesi edu ani nani kuti tichengetedzane.
Taona iwe vamangwana vaburitsawo mashoko padandemutande retwitter vachikumbira ruregerero vachitaiwa mashoko avo harisi shoko rehurumende asi kuti vaingozvitaurirawo pachezvava vakanangana nachiremba mumwe chete avaitaurawo nezvake. Munotambira sei mashoko avo ekumbira ruregerero?
Hatinombozozvigamuchira zvamataura kana vakumbira ruregerero asi tinochema kuti zvakamboitikirwei and zvinorwadza ndezvekuti hazvina kutanga nhasi izvi zvokushora vanhu vanotichengeta zvokushora machiremba edu zvekushora manesi edu sezvamunoziva kuti machiremba iva madoctors iva nemagweta aenyu ekodzero akatombotaurwa nezvavo nehurumende iyoyi makore achipfuura pese pese paunoita marare unongozwa vakuru venyika chaichao makandowazwa vachitaura kuti takabvati taimbiri shoma pakati pane magweta achakumirirai pakati pane madhokota akasakumirirai ndo zvatiri kuti hazvitatangazoona pana vamangwana chete tatongobatikana kuti aiwa vamangwana ava vazotongokumbirawo rwaitawo zvinhu zvinge zvisinani asi taona kuti hurumende yedu ndo zvayagara ichingoita pakangoitika chese chese chaitika inokurumidza kuda kushura nekunonedzera vanhu kuti vananhenge saka tinogamuchira hongu mashoko avataura asi tinoti ngative chidzidzo kune hurumende yedu kune mumwe neumwe ari muhurumende ngative chidzidzo chekuti nguva yatiri haisi nguva yekuita je inguva yekubatsira vana vezimbabwe kuti tikunde tirapwe tikunde tipone tiwane mishonga tidzidzisane kuzvidzivirira kuchirwere chanetsa ichi.
Asi iwo mashoko avamangwana anosiyawo papi mutemo uri kushandiswa nehurumende wekusunga vanenge vachishambadza manyepo?
Aiwa izvo ndo zvanozivikanwa zimbabwe nazvoka izvozvozvo zvamunotaura pachirungu vanotaura vakaita mutemo unotaura kanyadzi yekuti selective application of the law kuti ava vana ava ndokwanhingi mutemo iyo yakaibwa nasakata kuti mutemo yeduyu unosiyaniswa zvichifamba nekuti wabuda mumba mari kudai angari kova jobs kala ataura izvo kudai angari hope chimono kudai angari kumbirai mafunda kudai angari muzvare rozini nehanza ataura izvo kudai angari muzvare chidzira mukoko kudai izvozvizvi umwe akutowata ari kuhari recentral police station umwe kudai akuwata ari kubulawa recentral police station umwe kudai ari kuwata ari kupi kupenda longa police station.
Mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7. Mutungamiri wesangano revatori venhau remisa Zimbabwe vatavani mwoyo vanoti vatori venhau vari kurarama zvakaoma munguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vamoyo vanoti vamwe vatori venhau vakashaya uye vamwe vakaita saMichael Magoronga vachisungwa nemapurisa nezviro kukwekwe vachinzi vainge vasina mapepa anovabvumidza kushanda. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Sezvo munoziva kuti mukuvharwa kwakaitwa nyika nemutungamiri wenyika nekuda kwedenda radai kutekeshera, vatapi venhau vanodai kusangana nezvemhingamupinyi zvakadai kutsaukana kusanganisira iro denda racho kuti rogona kuvatapukira. Munoziva kuti tatoshaikirwa nevatapi venhau vakati kubva kuna vazororo Makamba tosvika kuna vadongozi Mai Munyaka nevamwe kasi zvakare vazhinji varere panhoo kutaura kwatiri kuita.
Ko chii chiri kupa kuti vatori venhau vabatwe nechirwere ichi?
Nekuda kwokuti havana zvidziviso zvinovachengetedza pamabasa avo. Mukatarisa mukupepetwa kuri kuitwa mabasa ekufambiswa kumashoko vemumaboka akasiyana-siyana kana kuti vemumakambani akasiyana-siyana vari kushanda nevashandi vashomanana kuitira kuti denda iri risatapukire. Zvakarezvo zvinoita kuti mushando nechouviri zvinge zvichikanganisika munguware denda rino ratiri kudai kutarisana nazvo nekuti makambani mazhinji akamura zvikurusa muripo wavanopa kuvatapire nawo tichienda mberi imi munozivawo zvakare kuti pane kusafamba kwakanaka panyaya dzekutangwa kwekuti vatapire nawo vakupiwa maresinesi ekufamba nawo
ko chii chiri kupa kuti paite dambudziko iri
sezvamunoziva ministry yakanonoka kupa mitengo ikazongomupa muna 2021 naizvozvo takatotanga kuita dishi rekumhanya kundotaura nemapurisa nevezmc kuti vasanga vachimbunyikidza vatapi kasezvamunoziva nhasi uno taita mutapi wenhau atombobatwa nekuti anga achinzi anga achishandisa resinesi rakanga risingashange richishanda ra 2020 saka isu zvatiri kungotaura sevanofambisa mabasa ekuti pane kufamba kumashoko zvakasununguka ndezvekuti hurumende ngaichive nechiga chekuti panotangwa donzo rekuti vanhu vakubayiwa mishonga yekuzvidzivirira vatapi venhau ngavapiwe mukana
sei muchiti vatori venhau vapiwe mukana vamwe
vokutiwo ndo mamwe maessential service vanoita basa rakakosha rekuti vanga vachipinzwawo pa nevekutanga vari kupiwa mishonga iyi kechipiri tochitaura tichiti ngapane kuyanana pakati pemapurisa nevatapi venhau bazi rezvekufambiswa kwemashoko kuburikidza nekuti vachifunga patsva kuti maresinesi anotangwa sei anoapplywa kwapera nguva yakareba sei zvisava pagore pagore nekuti taona kuti zvimhingamupinyi zvakawandisa zvinoita kuti pagore pane kufamba kwakanaka kupiwa maresinesi aya saka vakakwanisa kuti zvinge zvichiitwa kana kuti makore maviri kusvika kumakore mashanu munhu achinge akabata resinesi zvinoreruka zvikurusa tichiteerera kudaro tochiinda panhau dzekuti hurumende ngaichinge ichiona donzvo rekusumudzira kupepetwa kwemashoko
mutungamiri wesangano revatori venhau remisa zimbabwe vatavani mwoyo vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Sangano rinomirira vatyairi nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDCO rinoti kushaya kwevaimbova gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kwarwadza vanhu vazhinji vanoshanda mune zvekutakurwa nekufambiswa kwezvinhu mutungamiri weZUDCO vaFrederick Maguraminga vanoti vaMatiza vakange vachishanda zvakanaka nevanhu vemasangano ane chekuita nezvekutakurwa kwezvinhu vanoti vaMatiza vaigara vachiita misangano nemasangano aya vachiratidza kuda kunzwisisa mashandiro apo uye vachivabvunzawo nezvemirayiro inofanirwa kugadziriswa kuti bazi ravo riite basa zvakanaka vaMatiza vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara neCovid-19 vacharadzikwa mangwana chitatu paHeroes Acre pamwe chete nemamwe magamba maviri
tine hurombo seboka reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDAC tine hurombo sema truck drivers tine hurombo sema bus drivers makombi drivers mataxi drivers tine hurombo even nevashandi vamwe mutransport vanosanganisira vana makanika vanosanganisira even makondakta tine hurombo nekushayikirwa kwataitwa negamba guru Honorable Minister Matiza.
Maishanda zvakadini nava Matiza.
Minister Matiza takashanda navo nenzira inoshamisa. Ndingati ndivo minister rekutanga kwatiri tichiumba boka iri kubvira 2010. Even tichiri vachikairi hatina mbonyatsowana mukana wekusangana naminista muhotera. Asi minister ava vakakwanisa kuzvininipisa vakati ndokubasa kwangu madrivers ndofanira kusangana nemi. For sure takadaidza matruck drivers, mabus drivers, makombi drivers, nemataxi drivers nevamwe vashandi tikasangana naminista Matiza paSheraton Hotel paRainbow Towers. Tikakwanisa kugurukura zvinonetsa madrivers.
VaMatiza vakabatsira vashandi nemasangano enyu sei?
Minista ava vakataura pachena kuti vakanga vachibatikana nekushushikana zvikuru nematerms and conditions of work, mashandiro emadrivers. Mashandiro kubvira kumatruck driver kusvika kumataxi driver, ese madrivers muno mashandiro atinoita ma terms and conditions of work kuoma kwebasa redu zvino zvaira shusha nekuti zvaikonzera tsaona zvizhinji nekuda kwekubatwa kusina kunaka kwakakwana kuri kuma drivers vachitivo dai magadzirisa ukama uripo pakati pevashandirwi nevashandi zvibasa ripfuure zvakanaka vanhu vatakurwe zvakanaka takashanda zvikuru zvekuti muofisi mavo takanga tisingaisi appointment takaisa appointment yekutanga asi takanga takangobvumirwa kupinda kana tine zvinhu zvinenge zvichida kumhanyiswa nekukurumidza takashanda tese kusvikira vaona kuti transport muno inotoda zvemaassociation kana pasina maassociation vanhu vatakurwa zvakanaka takashanda tese zvekuti madrivers anga akutoziva kuti tina minista atiinayo
makashanda navo zvakanaka munyaya dzakaita sedzipi
taishanda navo panyaya dzepolisi taishanda navo panyaya dzemamedical examinations tichishanda navo panyaya dzemahusking training taishanda navo pamusoro pekudzikisa road carnage tarasikirwa zvikuru tinoti kuna purezidendi vedu venyika yezimbabwe tinoti tarasikirwa negamba tinotarisira kuti tinowana vavanozoisa ipapo vanoshandawo semashandiro avanga vachiita kuti transport imire zvakanaka tinoti kumurekwa matiza tamusirime maruza chete asi kuti taruza tese tanga tichishanda navo zvisina politics mukati tanga tichishanda navo zvisina corruption mukati tanga tichishanda navo zvinoenderana netransport zvekuti mhuri yezimbabwe itakurwe zvakanaka zvekuti mavehicles anga ari right madrivers anga aine mapepa anodiwa takashanda zvakanaka zvekuti seboka remadrivers aiwa taratidza kushushikana zvikuru tabatikana mwoyo zvikuru tinoti ministry of transport marasikirwa asi hamuna kusirasikirwa mega tarasikirwa tese tarasikirwawo zvakare naminista SB Moyo vanga vari foreign affairs minister tinotiwo zvakare seboka reunion yemadrivers muno muzimbabwe tiri kuchemawo pamwe chete kunyange tanga tisingashande navo tiri pamwe chete zviri close but maministries avo aitibatsira foreign affairs nenyaya dzinoitika kunze kwenyika taiendesawo nekudesk kwavo kuti pane madrivers ari kunze kuri kuitika xenophobia taiendesa nekumahofisi kwavo kuti onai zvinhu zvatibata tinongoti vese ngavazorore murugare
avo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Magura Minga vari parunhare kuHarare neStudio 7 Nezuro manheru paramende yeAmerica kana kuti Senate yakavhota kuti amai Janet Yellen vave gurukota rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Amai Yellen vave munhukadzi wekutanga kubata chinzvimbo ichi muAmerica. Mudare reparamende mekare vaDonald Trump vakapomerwa mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita mhirizhonga pakafa vanhu vashanu masvondo maviri apfuura. VaTrump vachatongwa mwedzi unouya. Nezuro kwekare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina gwaro rinodzika mitemo yakasimba yekuti hurumende itenge zvinhu zvinoshandiswa nehurumende zvakagadzwa muAmerica vachiti vanoda kusimbaradza makambani eAmerica. Nezuro kwekare vakuru vezveutano mudunhu reMinnesota vakazivisa kuti vakawana umwe munhu ane chirwere checoronavirus yemhando yekuBrazil. Izvi ndezvekutanga mhando iyi ichiwanikwa muAmerica. Izvi zvinouya musi wataurwa nekambani inogadzira mushonga wenhomba wecoronavirus yeModerna ichiti mushonga wayo unokwanisa kudzikisa simba recoronavirus yemhando dzinowanikwa kuBritain nekuSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti mashoko abva kuModerna mashoko anokosha zvikuru uye vachiti mashoko anopa tarisiro yakanaka kunyika dzose.
Ndinge taura Mr. Wande ndechekuti news dzatanzwa dzeModerna dziri very encouraging. Moderna iri kuti iyo yakaita mastudies kuongorora kuti vaccine iripo yayakagadzira inokwanisa kuataka here kana kuti kucontaina mavariants matsva anosanganisira yakawanikwa kuUK nokusouth Africa. Zvavari kutaura ivo ndezvekuti in terms of the neutralizing effect of the vaccine against the variants South Africa neutralizing effect is a little bit less than the neutralizing effect against UK, for instance. But Shavar Utawarandesha would still a significant amount of the virus is neutralized, cannot make or destroyed. Ne vaccine iripo. Uyeze wari kutaura kuti wari kuita mamwe ma studies to see how they can make sure kuti wava ne booster vaccine inokwanisa kuva more specific for the South African variant. So that is also encouraging.
Ko pane ma vaccine aripo kuti mushonga wenhomba uyu uripo iko zvino izvi. Unogona kudzivirirawo here munhu kuti asabatwa ne COVID-19 yenhando iri ku South Africa?
Ndo zvavari kutaura veModerna pama studies avaita. Vari kuti ivo inokwanisa kudzivirira. Although they are pointing out kuti strength yacho yakasiyana ne vaccine against mamwe ma variants ekwekutanga tanga kana eku UK, but vari kuti yes, inokwanisa kudzivirira. They want to make it more sure by having a booster vaccine down the line.
Tikatarisa mazuva awanikwa mhando mbiri idzi dzeCOVID-19, imwe kuBritain imwe kuSouth Africa. Tingati pange patova nenguva yakakwana here yekuongorora mushonga uyu pavanhu vane mhando yeCOVID-19 yekuSouth Africa neyekuBritain?
Nguva iripo, nokuti zvinoitika ndechekuti vaccine yavapo kudhara. Apa chaakudiwa ndechekuti totora vanhu vanenge vane variant yekuSouth Africa kana kuUnited Kingdom. My samples from those people to asanganisa nema vaccine aripo. So that's a process that doesn't take a long time to do. Saka ivo vakwanisa kuita that in a matter of weeks to look into it. So I think nguva iripo, but of course we need more time to have a better understanding of how to attack the variant, my variants where in South Africa and here in UK. So it's really more specific. Shavari kutaura chiri kubatsira kana chiri kupa hope kuvanhu ndechekuti ma vaccine aripo, they seem to be able to work against the variant in South Africa and here in UK.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare ku North Carolina ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kurondiko rinoti mapurisa muNkulumane kuBulawayo neZulumaneru vakasunga vanhu gumi nevashanu vakange vari pamabiko nevamwe zana vachipemberera zuva rekuzvarwa kweumwe wavo, izvo zvinotyora mutemo wokurwisana neCOVID-19. Mapurisa vachiri kutsvaga vamwe vevanhu vakange vari panhemberero iyi. Herald rinoti vanhu vanoitwa mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu 266 vakadzorerwa kumisha yavo kuChimanimani kwavakange vabviswa nehurumende kuti vasavhiringwa nedutu mupengo Chalani mwedzi wapera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nevamwe totenda nechirongwa chamunoita, chirongwa chenyu chakanaka. Studio 7 ndokuseri dangu maitokwanisa kana kuri kuti utungamiri hweredhiyo yenyu waikona waitoti wototiwedzera maawa kana mbotipe wedzera rimweni awa, news dzenyu dzoita 1 hour, mboi ndo news dzega dzatosara dzatinonzwa dzine musoro. Hanyaya yangu hangu ndiyona yachimono inanyingi kuti tisu mwana shuwa takambaamona kuti wakafa. Vanoti mupenyu usingadi kuuya upamhepo kuna kuzoti mavhidhiyo chimwe mwana kuti mwana uyu takamuona uyu mwana mupenyu vakangomona vega mapurisa. Namai vachona havatoonekwa, pamweni macho vatori mujeri vakanzi mukangotaura tomusunga. Ngavanase kubuda pachena vanhu vabhuye zviripo.
Makadii makadii washamari weStudio 7. Tafarawo nhasi kupindawo pachirongwa chino cheStudio 7. Ndinoitwawo Mr. Chimonzo ndiri muJoburg. Chikumbiro changu ndechekuti COVID-19 yaparara zvisingaiti muZimbabwe. Saka ndinongokumbirwa kuti vanhu vazvichengetedze. Zvisinei kuti zvinhu zvakaoma. Pati chikumbiro ndechekuti vanhu vazvichengetedze. Upenyu ndohwakakosha. Ndatenda zvangu.
Mwagadi ni vashamarare studio 7 vanamkoma tanuno kawande vanamkoma jonka nuti mwagadi ni ngati sichengetedze ne corona ini ndoda kutaura pamutungamiri wedu unonzi Nangarwa. Nangarwa watishungurudza. Nangarwa handizivi kuti sei achitonga nedemo kudai asi hakuna zvisingachinji zvichapera chete ngaarambe achiinda ende ukazva chingomashoririsa uzoti choda kudambuka
pastudio 7 munofara here apo ndino urombo nokurasikirwa navasb moyo vatisiya tiri pachena sevana vezimbabwe zvavakavimbisa pavakabvisa vamugabe paya hapana kana chimwe chinobatika chavakaita saka senyika tarasikirwa nevanhu vanga vane mafungire matsva asingaonekwi saka kuenda zvavo kunyati vari kutungana mudanga imomo mwari rimwe rezuva vachapindira zvake pane zvatiri kutarisira kuti zvichamira zvakanaka
Maswera sei, maswera sei, manave Zimbabwe. Zita ndinonzi mukoma jachacha. Ndiri muno South Africa kuPretoria. Ndiri kuda kuti batei panyaya yavamunangagwa navachiwenga. Mukaona tichiuya muno South Africa vazhinji veda hatitori namapassport. Mapassport acho hatitori namari yekuti timatore. Saka panorema dai vambobvavo vazanupiefu yatidzvanyirira singaiti ngaimbobva pachigaro. Totambura kusvika riniko vana veZimbabwe angaiti. Izvezvi nevana vedu vati kuzvara vari kushayiwa mukana wokuwana mudzidzo chaiyo nekuda kwezano zano yaora mhani
maswera sei vashamarari nestudio 7 vana mukoma jonga nana mukoma tanuka wande ndiri kuti mundisvikirewo shoko rangu iri kuti kana vachiteerera varinzwe hamai Auxilia Mnangagwa kuti vanoti vanhu vakadzi anoda kuti vakadzi vatibatsire kutsanya covid ipere vanoda ingawani vanhu vacho vatogara vachitsanya ivo ndo vanga vagara vasingatsanyi nekuti zvese vanowana tichimaona zvese vanozviwana saka vanga vagara vasingatsanyi ivo ndo vavakuda kutsanya vanhu vagara vachitsanya kutaura vanhu vari kutambura muzimbabwe vari kufanidza muzimbabwe vataura zvekutsanya dai vatoapa strategy yekuti wana sei chikafu kwete zvekuvataurira kutsanya covid inotsanyirwa but zvavanotaura hazvina musoro nekuti vanhu vagara vanotsanya vane nzara ai Mnangagwa ngavazvizive izvozvo kuti vari kutsanyisa vanhu vakatsanya kare ini general pasa apo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, 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 vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai tsimpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection, nasi manheru na 8 PM. Mchirongwa chanasi, tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichatarisawo nyaya yekuwaniswa kwevanhukadzi mikana yakaenzana. Zvekare, tine hurukuro yatichakupai nemuimbi ane mukurumbira, ASAF, uyo achange achimirira Zimbabwe, pachirongwa cheMTV Africa Music Awards chegore rino. Kuuganda muna kukadzi muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano muine ni Mike Hove
kanobva kuna James Chimombe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vape chiuru chimwe chete chine makumi manomwe nevashanu 1075 munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanokumbira ruregerero pamusoro pemashoko avakanyora padande mutande retwitter vachipomera vana chiremba mhosva yekukonzera kufa kwevakuru vakuru muhurumende tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanono kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka